Vachemeri rive chikwata cheCroatia vari murufaro mushure mekunge chikwata chavo chakapinda mufinari ye 2018 World Cup nezviroma nheru mushure mekurova England 2-1 nechibodzwa chakakandwa naMario Mandzukic munguva yemuwedzerwa. Croatia yakatanga yakatungamirwa ndokuzodzora kuita mangange 1-1 ndokuzopedzisa England. Apo veruzhinji vanga vave kufunga kuti mutambo uyu uchaenda kumapenalty. Aka ndiko kekutanga Croatia ichipinda mufinari yemakundano eWorld Cup mushure mekusvika masemifinari muna 1998 apo yakarohwa 2-1 neFrance. Vatapiwa mahwengwa avo vanotevera chikwata cheBarcelona vanoti zvinodakadza kuti zvikwata zvisina mukurumbira wakanyanya seCroatia zviitewo mukurumbira.
Croatia yawina zvaya because ndo matimu anga ari pasi pasi anga achitarisirwa kunzi anenge akapera kudhara. Saka izvozvo ndinoona kuti zviri nane kuti bhora rinenge rechimburuvha vasingazivi kuti vanhu vatarisirani pasi.
Mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaota mombo vanoti veruzhinji vanga vachidherera Croatia asi vasina kutarisa nhoroondo yayo makwikwi aya.
World Cup yezapura Croatia haingoroweka zvekumhanya. Ndinoonzwa kuti ndoona inini kuti ndomukana wangapindawo because yanga ichitambawo netimu yanga yagarawo yanga ane makore isati ambosvikawo kana musemifinal.
Croatia yave kusangana mufinari ichaitirwa muLuzhniki Stadium nesvondo neFrance iyo yakarova Belgium musemifinari. Belgium iri kusangana neEngland nemugovera dzichirwira chinzvimbo chechitatu makwikwi e2018 World Cup ari kutarisirwa kupera zvine mutsindo pamutambo weCroatia neFrance nesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.